nema members ari across the nation tatinovhura ma WhatsApp group ekuti tinenge tichiparana ma updates ekuti minamato yedu inofamba sei saka tinenge tichikura takazvinyima tisingadyi kana kunwa zuva rese kusvikira tabreka saka tinowanza pazuva pamakupeni tichingomuka tidye chinhu kusvikira na4 tinenge tichitanya tisingadye tichipera tichinamata tinamatira maissues akasiyana-siyana anenge achiitwa pamagurupu.
Chii chikuru chamuri kunamatira gore rino?
Gore rino tokare kunamatira nyika chatiri kunyanya kubata tiri kunamatira maelections a2018. Chimwe chizvinhu chatakanzwisisa sekuti ino kuti maelections afambe zvakanaka zvinoda kupindira kwamwari saka tiri kunyengetera kunamata kuti maelections a2018 afambe zvakanaka. Chokutanga tiri kunamata against violence, political violence chaiyo. Hatisi kuda violence this time maelection. Zvinhu chechipiri hatisi kuda zvakare madistricted results saka tiri kunamata nenyaya idzodzo dzokuti ino ngaparege kuva nenyaya dzinotaura zvekuridza nezvekuita sei asi zvinhu ngazvifambe zvakanaka ino pamaelections saka tiri kunyanya kunamata takanangana maelections a2018.
Mataura imi kuti muri kuda kuti sarudzo dzinge dzisina mhirizhonga. Tinoona kuti vanenge vari musarudzo ndeve mapato ezvematongerwo enyika. Muri kushanda navo here kuti vanzwisise nyaya yemhirizhonga iyi?
Iko zvino tinofara nokuda kwokuti pane urongwa hwecoalition especially hwemaforcen party. Saka havanoungana coalition iyo ndinoziziaraisa inoungana kazhinji zhinji sepraya network zimbabwe tinopiwawo mukana. Saka ipapo tinowanawo mukana wokutaura kuti no isusu from the vision point of view hatisi kuda zvachose political violence. Saka nokudaro tinovakurudzira kazhinji kuti kana vachiita macandidates ngavaise macandidates anoziva mwari uye macandidates anotya mwari nyangwe kuti ndozvinhu zvezvatiri kuita